Wanaga.
Zoro.
Kana taku taura zvegeto katiswa nwacho boys esmoko. Wanzo. Timu runobva pakati pamongo chaivo pabonzo regeto maji. Wanzo. Hapana chinyowani chaunotuja asina kumbubvira ndaita mugeto. With the heart of the ghetto, this is my watch. This is my ghetto. Baravanu, kufuravanu, kubatanu maziso zvese takaita. Tisvaridzwe ghetto, my chief. Susu.
Green bar, turi tora tokezesa tobva tasuka ma blitz. Tobva pakati pe ghetto, patoshandisa matombo setishu. Give me that, boo. Funyoyo, green. Ukatowacha boots. Dzikadzisa bats breakfast ready hot chingwe tobora totsindira avu mvura yatomwa utombo ikona wangu chimbukita chisalad mbari fiyo unotengeza mvura yatiyo kutenga mabandi kutambisa time matrouse tosunga nedrau mababi aise pressure makonros mumusoro mushikashika tinotobuda tiri tei takatopfindirana tanganiwe tinotopindira zvika tarova naudurese takakurira mugero tachichaira chimero Rega kufarisa wewe zvako chisaiza gero Piga epi kibara unoziva nosimbisa gero Mbinga dzese dzakabva nekugero Masi, mapi, maclusters, kugaza, gero Saka zvishamise kana kudenga futi kune gero Masi, zvikure zvombanya mugero Gero Tisu mafresha gero Gero This is the story of the gero Racing gero Every Get ganja, get posted, makonam Section racer in the base Daylight no robo a cash Abana ghetto sina mawaka Abana ghetto risina mbava Abana ghetto risina nyanya Abana ghetto risina chesh Get it there, listen Fana vio kato vanu gara na flow Get it there, listen Kune vafana vanu tura ma hose Kito shahira ka life game ghetto Kito kastata ka life game ghetto Akade tisi ka life game ghetto Remember jipe kutopona ne bero